tinotenda nemubvunzo wenyu isu tichishanda netask force yedu tiri kumhanya mhanya chaizvo kuti tinyatsoona kuti maSOP nemaguidelines etakanyatsokuchidzira kuchidzira tichistrengthena satakamboita vamwe vana vakamboita chirwere chechinguva yakapera iyi pakavharwa tikumhanya mhanya kuona kuti maSOPs ari kutedzwa here nemwazvo.
Muri kushanda sei nebazi rezvedzidzo pakuona kuti chirwere ichi hachirambe chichipararira muzvikoro?
Weministry wehutano, Ministry of Health and Child Care, wari kushanda neMinistry of Primary and Secondary Education wachinyatsoona kuti panenge paonekwa paine wana vane chirwere ichocho vanobva vatoita tinoti maisolation facilities pachikoro ipapo nemaquarantine facilities ipapo kuitira kuti vana ava vasaonekwa vachibva pachikoro ichocho vachimbodzoka kumba kwavo vachimhanya mhanya munharaunda vachiparadzira chirwere ichocho. Saka tiri kugutsikana chaizvo kuti kana zvotiine vana vari kuonekwa vaine COVID-19 mune zvimwe zvikoro tiri kubva tangomhanya mhanya tichiona kuti vatomanejwa kana kuti vagadziriswa vari ipapo vasingaparadziri chirwere ichocho. Saka tiri kuti isu zvetiri kuita izvozvo zvinenge zviri kushanda nekuti hatisi kuona nhamba dzedu mumacommunities dzichikwira asi kungoti dziri kungoramba dziri mimwe mune zvikoro matiri kumhanya mhanya tichiona kuti chirwere chacho chinokasika kuitwa control.
Vamwe vanga vachiti vanomirira varayiridzi zvekuvhenekesa zvacho zvinenge zvishoma kana kuti matesting kits inyaya yamakambonzwawo here?
Vamwe vangangotaura havo asi tinoona kamisinformation maererano nechirwere checovid yagara ingoriko. Vamwe vanongotaura zvavasina proof zvavasina kumbobvunzawo kuti kana vasvika pachikoro vozwa kuti vana vari kutestwa mangwana iwobva vatongofunga kuti nekuti hapana matisi kwete kwete pahama neshamwari. Isiri kugutsikana kuti matisi edu aripo munozviziva imi kuti pane zvino taakutoshandisa nezvimaantigen test hatitsvangomiriri mapcr test cheteba. Saka iwo takaodza takatrokiwa aripo tiri kutomhanya mhanya nendima apo nepapo pangaita zvimalogistics challenges zvinoonekwa zviri zvichingoonekwa kwese kwese nyika dzese asi makits tinawo.
Ko ivo vana munokurudzira kuti vaite sei chaizvo muzvikoro kuti chirwere chisatapuriranwe? Nekuti dzimwe nguva tinomboona kuti panenge papera chikoro pasina varayiridzi maski yabviswa.
Ndo nyaya itongoripo iyoyo yekuti zvinoda kuti zviitirwe hazvina kumbochinja ba maprevention measures haana kutombochinja. Saka muchizwa tichichema chaizvo kuti complacency yetinoona kana kuti vanhu munharaunda kana imo muzvikoro vanovarayirwa hutanga zvavo kusanyatsopfeka mamasiki avo zvakanaka, hutanga zvavo kumbundirana vachingaiti tinoti social distancing. Ndo zvatiri kukurudzira vana vechikoro kuti kana muri kuda kuti chikoro chirambe chichienderera pamberi honaika wanga wakuchema chema kuti chikoro chavharwa kwenguva yakaripi sesa taakuda kuti tidzoke kuchikoro nekuti tasara mumashure. Hurumende kamhanya mhanya chaizvo ichigadzirira kuti zvechokwadi zvikoro ngazvivhurwe. Zvavhurwa iko zvino tiri kukurudzira vana vechikoro malearners kuti chipedza iwo mitemo pfekai mamasiki enyu zvakanaka musangombundirana mbundirana itai iyo social distancing kana kugeza maoko nemvura nesipo nesanitizing.
Sebazi rezveutano zvii zvamuri kuitawo muchishanda nemamwe mapazi kuona kuti vana vawana mvura yekugeza maoko muzvikoro umu? Nekuti zvisati zvavhurwa vamwe vaichema chema kuti zvimwe zvikoro hazvina zvibhorani.
Isu sehurumende takamhanya mhanya chaizvo tichiona kuti patanga tichigadzirira apa zvikoro zvese zvine mvura yakakwana, mabhoozi akadhirwa, nanhasi tiri kungodhirila mamwe musina mabhoozi. Tiri kutoona tichingomhanya mhanya tichiisa mvura dziya dzinoya nezvimabhauza nezvese zvakadaro. Saka tiri kuti wana wechikoro chiitaiwo penyu nekuti hurumende haigoneka kukuitirai zvese zvese. Pane zvimwe zvamunofanirwa kuitawo imi sevana vechikoro, imi senharaunda, imi nemi semaindividual.